manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri zvita 14 2021 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Makwanisa kwa nesu mchurombo achedu cha nasi Ini ndini jonga kandemi iri ndishitepenyura ndiri kumba Sinzire kushitzivirira kuchirwere che COVID-19 ndishiti esu nesu mchurombo achedu cha nasi Mutunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa Vanu parura urongwa wema passport anoshandisa umisha wema dande mutande
And I repeat we need to do all we can as civil society to move closer to that status quo of constitutional rule of law and general constitutional rights. That would solve our national question. 90%.
Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti masoja adzokere kumabaraki. Izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko mazhinji atinawo.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana ikatevedzera bumbiro remitemo yaro. Mafuta akanetsa kuwana mukupera kwesvondo owanikwa nyore munzvimbo zhinji munyika. Indiwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana ikatevedza bumbiro remitemo yayo uye kana mauto akasapindura munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa neZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI wekuziva kuti chii chingaitwa kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena muna 2023 mukuru weSurface Trust vaIbo Mandaza vati kunze kwekutevedza bumbiro pamwe nekudzorera mauto kumabarak hapana chimwe chingaitwa kuti nyika iite sarudzo dzisingapikiswe vati kunyange hazvo vamwe vachiti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa chikuru chiri kuita kuti nyika iite sarudzo dzinopikiswa nguva nenguva Inyaya yekupindura kwemauto panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo vati mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kushanda zvakasimba kuona kuti bumbiro remutemo ratevedzwa uye kuti mauto adzokera kumabarak
And I repeat, we need to do all we can as civil society to move closer to that status quo of constitutional rule of law and general constitutional rights. That would solve our national question. 90%.
Tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti masoja adzokere kumabaraki. Izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko mazhinji atinawo.
Vamandaza vati hapana chikonzero chekuti mapata anopikisa apinde musarudzo kana bumbiro risingatevedzwi uye kana masoja akaramba achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezvo bato reZANU-PF richingokunda musarudzo idzi. Vamandaza vati bato reZANU-PF rinoshandisa mauto uye range riri kuruza sarudzo dzese kubva muna 2000. Asiri chibatsirwa kuramba riri panyanga nemauto izvi zvatsigirwa nemutauri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire avo vati mauto pachawo akabuda pachena apo akabvisa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munambudzi
2017
Vachitaurawo pamusangano wanhasi mutevedzeri wasachigaro webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaJob Scala vabvumirana namuzvinafundo Mandaza vachiti ZANU-PF haigoni kukunda musarudzo kana ikasashandisa mauto
mukana sekuona chaiko chaiko chiriko ndicho rugende
vevanhu vari muarmy hapana chavanacho vanacho ndio vaya vari mucommand structure uye zvekare nemapoliticians vanenge vachivasevenzesa saka chatinoda ndechekuti ngavasasevenzeswa navanhu vanenge vane makaro vachiita pursue their own economic interests zvisinei navo
hatina kukwanisa kunzwa divi remauto kana kubva kugurukota rezvekudzivirwa kwenyika mai opa muchingurika shiri sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi varamba mashoko avamandaza ekuti bato ravo range richikundikana musarudzo kubva muna 2000 vachiti kunongova kutaura kwevavengi vamugwadi vatiwo manyepo kuti mauto anobatsira zanu pf musarudzo vachiti mauto anopindira chete kana pachinge paita mhirizhonga
chinongozova rwadza chete vanotaura kuti masoja ari kuita zvepolitika zvematongerwenyu ndeavo vanoti kana voda kuita mhirizhonga vanotarisira kuti masoja ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga kana kuti mapurisa ange achivaimbira achivaokera vachiita mhirizhonga aiwa kana votyora mutemo vanosangana nevanozoredzera nekuchengetedza mutemo saka harisi dambudziko iroro ringazoshandiswa kuti vanhu vati masoja anoita zvematongerwe nyika achitapa
vamandaza vatiwo mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kusunga dzisimbe kuunganidza mari yemaagents kuona kuti vanhu vanyorisa kuvhota pamwe nekudzivirira vhoti panguva yesarudzo asi vamawarire vati mapata anopikisa anokwanisa kukunda chero pasina shanduko yaitika mumwe mushandi mukuru muzedhi aivavekezela gumbo vati musangano wanhasi waburitsa pachena kuti kunyange mutemo wesarudzo ukasandurwa zvakakoshawo kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti mauto asapindire musarudzo
pane zvinhu zvitatu zvaemfasizwa pamusangano uyu chekutanga chekuti nyika inofanira kudzokera kuconstitutionalism pabumbiro remutemo chechipiri ndechekuti mauto anofanira kudzoserwa kumabharatsi ese ari mupolitics anofanira kudzokera kumabharatsi chechitatu ndechekuti nyika inofanira kudzokera kuzirudofudo
mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakaudza musangano webato ravo wepolitbro svondo rapfuura kuti zimbabwe yakatoisa zvese zvinodiwa nesadic kuti paitwe sarudzo dzakachena uye vakati vaye vanochema kuti mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa havasi kubuda pachena kuti ndezvipi chaizvo zvavari kuda asi izvi zviri kurambwa nevemapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira avo vanoti vamunangagwa vanoziva zvese zvinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangosha
sangano revanofamba nemabhazi nemichovha repassengers association of zimbabwe kana kuti PAZ rinoti nhengo dzaro dziri kugutsikana nemamiriro ezvinhu munyaya dzekuwanikwa kwemafuta edzimotokari sezvo vafambi vasina kuwana dambudziko nhasi munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vari zvakare vakafanobata chigaro chemutauriri wesangano vaandrew chibanda vanoti vemichovha zvikuru vemishikashika vakanga vakwidzawo mari dzaibhadharwa nevafambi zvakapetwa kaviri asi nhasi mari idzi dzamuka dzakadzokera padzaive kare sezvo michovha yawanda nekuwanikwa kwemafuta mafuta ekufambisa dzimotokari akamboshayikwa munyika mukupera kwesvondo zvakaita kuti mitsese idzoke zvakare mumagaraji anotengesa mafuta asi hurumende yakavimbisa kuti dambudziko iri raizogadziriswa nekukasika ichiti raive rakonzerwa nekukanganisika kwemichina inofambisa mafuta kubva kumozambique ngatinzwei hurukuro yataita navachibanda pamusoro penyaya iyi
mazuva mavaviri adarika musvondo dechemugovera zvinhu zvanga zvisina kunyatsodzigadzika nepakuwanikwa kwemafuta ekufambisa edzimotokari asi pari nhasi dane zuro zuva rovira danho rakanga ratorwa nehurumende rekuti maservice station ave nemafuta rakanga rakuratidza kufunduko uye zvakare nhasi pakumbotenderera kwataita tichiongorora taona kuti aiwa muzviteshi mafuta aakuwanikwa hamusisina midungwe iya yakanga iripo misi yesvondo sekuongorora kwatakaita saka naizvozvo vafambi vaakurerukirwa mukufamba kwavo vachishandisa motokari diki uye nedzimwewo motokari dzinotakura veruzhinji kunyange zvazvo dzisingabvumirwe zviri pamutemo nehurumende
iko kumboshaika kwemafuta uku hakunawo here kukonzera kukwidzwa kwemutengo wemafuta zvinozokwidzawo zvakare mari dzinoripirwa nevanofamba nedzimotokari nemabhazi
apa kwamboita kadambudziko aka kekushaikwa kwemafuta musoye kugowera nesvondo kakakonzera kuti pave nekukwira kwemafuta nekachikamu kadikidiki ako kakakonzeresa zvakare kuti vanotakura veruzhinji vakwidze mutengo unobhadharwa nevafambi apo vanenge vofamba pataifamba tichingoita hurukuro nevanotakura veruzhinji nevedzimotokariwo vakazvibiririrawo oga yaingove nyunyuto bedzi kuti asi taka kushayikwa kwaitwa mafuta uku kwenguva diki iyoyi ndiko kwakonzeresa here kuti kuitwe price adjustment yakaita sei uyewo vanotakura veruzhinji ava vakabva vakwidza muripo unobhadharwa nevafambi nezvikamu zana kubva muzana zvinove zvakabva zvarema kureva kuti paisikwirwa mbofana pakange pakukwirwa madhora maviri zvinoremera humwe yemunhu anofamba zvizhinji nekuti danho iri rinenge rauya asina kugadzira.
Saka pari nhasi chipiri vadzosa here mitengo yanga ichiripirwa nevanhu mari dzadzikiswa here mafuta zvaakuwanikwa?
Mitengo yebhadhara panofamba vanhu yakatotanga kuderera nezuro nekuti motokari dzakange dzatotanga kuwanda mumugwagwa naizvozvo pakange paine makwikwi ekuti mutakuri akangokwidza mutengo wake vafambi vanoramba kukwira vachitsvaga chakachikira homwe dzavo.
Vanga vari munyori anoona nezvezvirongwa musangano repassengers association of Zimbabwe vari vakafanobata chigaro chemutauriri vaAndrew Shibanda vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro remuKenya rambomisa urongwa hwehurumende hwekumanikidza kuti munhu wese anoda kuwana rubatsiro muzvipatara anga ari munhu akabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Izvo zvinotevera kupikiswa kwemurau uyu nemumwe muzvinabhizimusi vainoki aura vakati urongwa hwehurumende uhu hwaityora mitemo yenyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira dunhu reKentucky mangwana kuitira kuti vanoona vega kuparadzwa kwakaitwa dunhu iri nedutumupengo iro rakauraya vanhu 64 nevana uye kuparadza misha yezviuru nezviuru zvevanhu mudunhu iri. Befu kwenguva yakareba pamitemo kuri kuitwa makambani zvikuru ekunze kwenyika senzira yekukwezva makambani aya kuti auchike mari dzavo munyika kunonzi kuri kukanganisawo zvikuru kukura kweupfumi hwenyika pamwe nekuwedzera uori. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekusajeka kwemitemo yekumbopa makambani zvikuru ekunze makore akawanda asingabhadhari mitero senzira yekuakwezva kuti auchike mari munyika kana kuti tax holiday inonzi yave kukanganisa zvikuru nyaya dzezveupfumi uye kuwedzera uori munyika. Sangano rinoona nezvezviwanikwa reZimbabwe Environmental Law Association kana kuti ZELA rakaburitsa mashoko kuvatori venhau richiti hurumende inofanira kubuda pachena kuti mitero iyi inofambiswa sei nekuti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda. Pasi pemitemo yenyika makambani zvikuru emigodhi nemamwe makambani ari munyaya dzekutengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti export processing zones anombopiwa nguva yekuti asabhadhare mitero. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda kuburikidza nekusabhadharwa kwemitero iyi.
Matax holidays inzira inoshandiswa nedzimwe hurumende kurerutsira macompanies zvikuru sei anenge achibva kuEuro kuti vashande munhu vasingabhadhari tax, vasingabhadhari maroyalties, vasingabhadhari duty pane zvinhu zvavanounza munyika zvekushandisa mubhizinesi ravo. Zvinoita kuti kambani ikwanise kushanda kana makore mashanu isingabhadhari tax kuhurumende. Uhu hubenzi nechikonzero chekuti maminerals edu ndo asset iri kunzi nehurumende ndo ichatibuditsa muurombo senyika yeZimbabwe. Saka kana takupa maminerals iwavo for 5 years kumacompanies kuti achere vasingabhadhari tax, yet chinoita kuti hurumende iwane mari yekubhadhara macivil servants, iwane mari yedevelopment yekuvaka mafactory yeku wakami guagua e mari yeku batira varimi mari yoyo inobva ku tax
vama guu vatiwo
Great Diet Investments iri kuchera platinum in partnership with the Russians yakanze 5 years musinga badari tax platinum e mineral inokosha zvakanyanya in the Zimbabwe in this city number 2 after South Africa in the whole world. There is no limit yekuti pamunenge muri under tax holiday munochera matanza akaita so. Saka company inogona kuchera 24/7 and nekuda kwema porous borders edu vanenge vachibuditsa zvinhu zvacho hamutoudzwe kunzi pabuditswa platinum yakawanda sei.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mitemo iyi haina kujeka zvopa kuti Zimra itadze kuudza nyika kuti ndivanani vasiri kubhadhara mitero pari zvino.
Finance Act yeZimra haipi simba kuZimra kuti ikwanise kusatora mari inonga ichibhadharwa nemakambani sema taxi. Saka Zimura iri kungotora ma taxi sekunzo kwati nende ma kampani totari nao. Saka ma special economic zone acho ka anonga angore mbuku ta pa ground apa haasi kuzoshanda. Saka hurumende kanzi chitudza kuti mare marasikirwa na revenue yaifanira kubata ma companies imari vanobva vangoti tuzu havachakwanisi kutaura nekuti havana humbo hwacho kubva kuZimura. Mitemo yacho haisi kudzikidzana. Zvinoti zviri kuriboshwe havizivikana zviri kurudyi. Saka ndosaka mechiona kana investment yacho iri kuya munomu hainongova misodzi yakitsi chaiyo. Hapana chiri kuya chine musoro nekuti hapana chekufambira. KuZambia zviri nyore kuti kana wazoti unobenefita zvakati ukainvesta muspecial economic zone unonoona zvakaringana sekudaro.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma vativo pane mute panyaya iyi. Ko pangagadziriswa sei? Tabvunza vaBoroma.
Hurumende inofanira kusaina mutemo mutsva weMines and Minerals Act uyo wakagara usati wasainwa kubva gore ra2015 uyewo kupinda murongwa weExtractive Industry Transparency Index kuitira kuti matax incentives aya akwanise kuva anozivikamwa uyewo varidzi vemigodhi vanenge vachichera mukati menyika vazivikamwe. Izvi zvinodzikisawo kubiwa kwezvicherwa mukati menyika yeZimbabwe zvichiendeswa kunze neiyo yatinonzi illicit financial flow yekubuditswa kwemari nekufamba kwemari zviri pamutemo.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo pane zvinoda kuitwa kuti nyika iwane chouviri pamitemo yakadai.
Hongu ichokwadi kuti nyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe dzinorasikirwa nemari yakawanda pagore rega rega kuburikidza nema tax incentives anopiwa kuma big foreign investors. Ini mafungiro angu kana tatoti tiri kupa ma tax incentives kuma foreign investors anofanira kunga ari clear uye ari targeted and tied to my specific deliverables. Anosanganisira mabasa anenge produce the number of jobs created. Anosanganisira nyaya environmental sustainability.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor weRBZ Dr. John Mangujga avo tisina kukwanisa kubata sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Vanogarawo vachiti mitero iyi inobatsira nyika mukukwezva vekunze nekuvamba mabasa zvinosimudzira upfumi hwenyika. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Vanoda kuteerera Studio 7, Tibate na 7 PM, pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa ogunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kushika chishanu, pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Chirongwa chadzi connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino Zimbabwe yakatarisana nemhando itsva yeCovid-19 yeOmicron variant.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai e satellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuziviso kuti VOA Africa muZimbabwe yave ni masaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Studio 7, tibatei na 7 PM, pama saisai anoti 909 AM, 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munu kwandisa ugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kushkachishanu pama saisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
As long as she's faithful and lovely, I know Mumbunza and the own Ayan Zenza, cause she's sexy. Or maybe you don't like her, she's fancy. That's why I'm up to move to Benzi. Yangwa depends in the round, please let her talk that you wanna, dress that you wanna. Yangwa come from back, just like Rihanna, let her smoke marijuana. Please go, Kiana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura urongwa hwemapasipoti anoshandisa umhizha hwemadande mutande. Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana ikatevedza bumbiro remitemo yayo. Mafuta akanetsa kuwana mukupera kwesvondo owanikwa nyore munzvimbo zhinji munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So kuizika atisenda baku VOA Ndebele.